vagari ava avo vakatanga kusungwa nemapurisa mwedzi wapfuura pasi pechirongwa cheoperation no to land barons vanoti ivo havana kwekuenda sezvo vakatora minda yemumapurazi aiva yevachena makore maviri nemana apfuura pasi pechirongwa chehondo yeminda vanoti dare rakavapa mazuva manomwe ayo apera nhasi ekuti vabve paminda iyi iyo inonzi ndeyehurumende amai Martha Mhaka vepapurazi rekitam pedyo neguta remasvingo vanoti vari panguva yakaoma sezvo vava kusiya misha uye vasina kwekuenda
patamuka tikaenda kukoti tobatandosvika tichipiwa mutongo wedu ukoko kukoti wokunzi muri kubatwa nemhosva kuti pamakagara hapabvumidzwi ilenzi yakatogazetewa negovernment kuti itengese imimi imi munofanira kubuda nokuti hamuna mapepa okugara imomo
umwe mugariwo amai Alice Havadi vari kwabhuka pedyo nekwachii vanoti
ndine mbudzi ndine huku tine madhongi hatitozivi kuti tichazviisepi zvinhu izvozvi vana vechikoro vatopinda dambudziko nokuti maexam classes hatichazivi kuti patichabva kuno tinonangepi zvirimwa zvedu takanga takarima chaiko tichiisa mari dzematirekita sekuziva kwamunoita kuti torima nematirakita zvongosara here zvose izvi
vagari ava vanoti varasikirwa nemidziyo inosvika zviuru nezviuru zvemadhora ekuamerica pasina kuripwa nehurumende iyo yakavadzinga sangano rinowira kodzero dzevanhu Community in Action Platform kana kuti CAP rinoti danho rakatorwa nehurumende kutyora kodzero dzevanhu sezvo zvisiri pamutemo kudzinga vanhu vasina kupiwa kumwe kwekuenda vanoona nezvekufambisa kwemabasa muCAP vakudzai mushave vanoti magweta avo ari kumiririra vagari ava kuitira kuti dare remiswe kudzinga vanhu ava
saka izvezvi tiri mubishi nemagweta edu anomiririra kodzero dzevanhu kuti timise kudzingwa kuri kuda kuitiwa nehurumende
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakamirira CAP vamadhoki Chivasa vanoti vari kuendesa nyaya yekudare repamusoro kuti kubviswa kwevanhu uku munzvimbo dzavo kumbomiswa
chatiri kuita ndechekuti isusu tiri kuchallenja kuti vagari havakwanisi kunge vachibviswa pavakagara vasingatenderani nazvo uye vasina imwe alternative vanenge vapiwa nehurumende
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vacolin maboke vativo kubviswa kwevanhu uku kunotyora kodzero yevanhu iri mubumbiro remitemo yenyika yekuti munhu wese ave nepekugara
saka mutongo wakaiswa nehigh court kana pasina umwe mutongo wakaubvisa it means zviri kuitwa zvinenge zvisiri pamutemo
achitaura nevatori venhau gurukota redunhu remasvingo vaezra chadzamira vanoti hapana kutyorwa kwemitemo nekodzero dzevanhu sezvo ivhu rese remunyika riri remutungamiriri wenyika
land yose ndeyapre haina umwe munhu ane mvumo yokuipa kusara kwahb through madelegated powers madepartments akasiyana siyana
vazhinji vakadzingwa muminda yavakatorera vachena mugore ra2000 kunzvimbo dzakaita sekwabhuka clipsham nemamwa pamwe nekwamushandike idzo nzvimbo dzinopoteredza dhorobha remasvingo vamwe vagari vanoti kudzingwa kwavo kune chekuita nezvematongerwo enyika sezvo vachangobva musarudzo dunhu remasvingo rinonzi rine vanhu vanodarika zviuru gumi vakazvigarisa zvisiri pamutemo munzvimbo dzakasiyana siyana vanofanira kubviswa uye vamwe vagari vanosvika mazana matatu mudunhu rechipinge manikaland vari kumiswawo pamberi pedare dzimhosva vachipomerwa mhosva yekuzvigarisa zviri pamutemo ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Timba.